remabaelection tiri kufamba zvakanaka chaizvo mibato revanhu bato remdc tiri kupinda muelection iyi titakabatana nemamwe mapolitical parties semdc alliance tiri kutatirifirudza mamp 26 pa29 vakanzi zvipo macancelors tiri kushirudha 85 nyika yese. Kampeni yedu hatisi kuda politics dzekutukana, dzekunyombana, dzekurovana. Tiri kuda kuti vanhu vataure zvavakamirira. Isusu sebato tiri kutenda nekampeni yekuti tinoda kuita zvakanakira ruzhinji. Asi isusu seMDC taita bato raita vanhukadzi vakawanda kudarika mamwe mabato vari kukwidza pasarudzo iyi. Takawirirana semusangano kuti tichapa rubatsiro rwakati kurei kumaareas ari kukambenwa nevanhukadzi.
Asikatiri panyaya yekusimudzira madzimai vamonzora, takanzwa kamai kupe vamaishanda nawo vachiti aiwa muri kutovadzikisira zvakaitika mubato.
Zvekuti munhu adzingwa mubato hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume. Zvinodhipenda kuti iye adzingirwa zvipi, abudira zvipi musangano macho. Mukatarisa mudc munomu makabuda vanhu vakawanda, makabuda vemuda asi mudzimai kaushi, makabuda tendai vici asi mudzimai, nokuti vane zvavakaita ivo amai avo. Vakaita press conference yavo vakati ivo bato ratemurwa nesakai, ivo vakati ivo vapresident nechimwe chibandiko. Mutemo wemdc ndirekuti kana uchida kuita president weparty unovhoterwa kuextraordinary congress. Maisiki vana kudzingwa nemunhu mubato, ndivo vega vakataura kuti ndaakutungamira chibandiko changu. Isusu vatangovasiya vachienda. Asi kana zvichinge zvadaro, tinotora city redu sematorero atangoita masiti emamwe mamp akanga ane mapato avo. Hapana kushungurudzwa kwavakaitwa amai kupe.
Touya panyaya yealliance apa vamonzora, vamwe vanopikisana nemi vari kuti muri kungobatirira zita rekuti alliance, nekuti vakanyora chibvumirano chacho vakawanda havasi mubatanidzwa imomo. Masara nani chaiwo akanyorerana chibvumirano ichi?
Chakakosha patinenge tichitaura nemi alliance haasi munhu akasaina, nekuti vazhinji vakasaina havasi sipo. Mukatarisa kumdc yandiotungamira ini, munhu akasaina ndimogeni tsvangirai. Vamugeni tsvangirai havasi sipo vakashaya. Saka panouya akavatsiwa ndiye anenge amukuru webato iroro. Mamwe mapato aya vamwe vatungamiri vakabuda mumapato imomo, mapato iwayo akasara. So muenzaniso vawelsh mnude vakabuda mubato ravo vakanojoina mdc vatendai vici vakatandaniswa kubato ravo repdp vakatsiwa namai matibeni. Vanude iko zvinezvi vatsiwa namamandaza. Saka kutaura kwatiri kuita iko zvino, tine maalliance partners 6 out of 7 akaenda kuelection ya 2018. Vakabuda cheke mualliance ndezanga rufumi netransform zimbabwe yavo.
Mune imwe nguva makambotaura mashoko ekuti iri ranga risiri bato, vamwe vari kuti vakadzingwa vachinzi vainge vaenda kualliance. Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei papo?
Chekutanga, mukova blessing, mdc alliance harizi bato. Mdc alliance mubatanidzwa wemapato anga ari manomwe 7 iko zvinoizvi amatanhatu. Saka bato rimwe nerimwe rinenge rina president waro. Zvozobatana kuti tiite mubatanidzwa wemapato unonzi mdc alliance. So anenge ari mutungamiri kana kuti president wemdc ndiye anova mutungamiri wemdc alliance. Hakuna munhu mukoma blessing akambodzingwa nenyaya yekuti akanga ari memba yemdc alliance. Inhema idzodzo. Vanhu vakadzingwa nokuti vakanga vafoma rimwe bato risiri bato remdc.
Asi vamunzura vamwe vari kuti nekupatsanuka patsanuka kwaita bato uku zvinenge zvaakureva kuti zvainge zvichida kuitwa navatsvangirai zvinenge zvaparara. Vamwe vachitotaura kuti havaone mdc alliance ichikwanisa kutora kana chigaro chimwe chete zvacho mumabai elections umu.
Vanhu vanongosvora ka, vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nekuzvimbira.